Vamafumi vari kupomerwa mhosva yekushandisa hofisi yavo zvisina mwero. Vachinzi vakaudza vashandi vekanzuru yeHarare kuti vape hama dzavo mastendi mumusha weWesley, asi ivo vange vasingakodzeri kupiwa mastendi aya. Nyaya yavamafumi yakamhangarwa kuspecial anti-corruption unit nahousing director weHarare City Council vaEdmond Kairo. Izvo zvakazoita kuti vamafumi vasungwe nemusi wechitatu. Vamafumi vari kuramba nyaya uye mutongi atadza kupa mutongo pachikumbiro chavo chekuti vatongi vachibva kumba panyaya iyi achiti nguva yange yapera. Vatonderai Bhatasara, gweta ravamafumi, vaudza Studio 7 kuti vachadzoka kudare mangwana kuzonzwa mutongo wedare.
Nhasi pataura nyaya yebill yanga ichiopozwa neestate and majikiti vazenge vanga vachifanirwa kuti vaunze mutongo wavo na3:30 asi tichitobuda mukoti izvozvi majikiti vati nekuda kwenguva havana kukwanisa kunge vachipedzisa kunyora ruding yavo.
Muchuchusi panyaya iyi vapangana ichiutsi. Pamwe nemupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vari kupikisa kuti vamafumi vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso, vachiti vanogona kutiza munyika kuti vasatongwe pamwe nekuti vanogona kupindira kana kukanganisa kuferefetwa kwenyaya iyi. Asi vaBhatasara vaudza dare kuti vamafumi vanokodzera kupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nekuti igweta zvakare munhu ane mhuri, imba nezvimwe zvekuti angadi kukanganisa rusununguko rwake nekutiza kutongwa panyaya diki diki yaari kupomerwa. VaBhatasara vatiwo vamwe vafakazi vanonzi vanogona kuvhiringidzwa navamafume vakaita semumhangari vanhekairo pamwe nemumwe mushandi mukuru mukanzuru yeHarare vaEdgar Dzehonye havasiri kuenda kubasa pari zvino sezvo vakamiswa basa vachipomerwa mhosva dzeuori panyaya dzemastendi muHarare. Vamafume vazvipira kuti vabhadhare zviuru makumi maviri zvemadhora emuno semari yechibatiso kumhangara mahofisi esaku kamwe pasvondo pamwe nekusiya gwaro ravo rekufambisa kuna mabharani wedare. Mune imwewo nyaya kumatare, dare repamusoro rarasa chikumbiro chaamai vamichelle Moana Amoli, amai Yolanda kuvaoga chekuti vapiwe mukana wekuvigwa mwana wavo Moana uyo akashayika munjodzi yemumugwagwa namuzvina bhizimisi yaive nemukurumbira Genius Kadungure kana kuti Ginimbi musi wa8 Mbudzi. Amai vaMoana vakakwidza nyaya yekudare mushure mekunge mahofisi aregistra general apa magwaro ekuviga munhu kana kuti burial order kuna baba vaMoana vaIshmael Amole avo vaida kuti mwana wavo aratsigwe kumarinda eWarren Hills vachishandisa chitendero chavo chechiMuslim. Asi amai vaMoana vaida kuti dare rigure gwaro iri kuti vapiwe rimwe gwaro rekuti vanoviga mwana wavo kuzororo pachishandiswa nzira dzechitendero chechiKristu. Vakati mwana wavo aive munhu aive nemukurumbira neshamwari dzakawanda uye kuvigwa nenzira yechiMuslim yaive nzira yekuda kuti shamwari dzake dzisave paanoradzikwa. Asi mutongi wedare Justice Pasirai Kwenda vati mahofisi aregistra general akapa burial order zviri pamutemo uye vaMuli vanokodzera kuviga mwana wavo zvavanoda vachiri mwana uyu akagara nababa vake kwenguva yakareba pasi pechitendero chechiMuslim. Dare ratiwo kunyange hazvo Moana ange ave kunwa hwahwa nekuita zvimwe zvisingabvumidzwe pasi pechitendero chechiMuslim, chitendero ichi hachisarure uye chinoregerera uye hapana umbo hunoratidza kuti Moana ange ave kuita zvechitendero chechiKristu. Dare rati amai vaMoana havana kupa zvikonzero zvinogutsa dare kuti vapiwe simba rekuchengeta mwana wavo nekudaro rarasa chikumbiro chavo uye rasvorawo nyaya yekurwirana kuti mufu oradzikwa kupi vachiti zvinodzikisira chimiro chemufi. Zvichakadai vaMuli vaudza Studio 7 kuti Moana acharadzikwa mangwana kuWarren Hills.
Mangwana tichabva naye kupare toenda kuchechi, tozobva kuchechi tozoenda kumba kwaamai vemusikana tozobva ipapo toenda kuWarren Hills.
Moana akashaya munjodzi yemumugwagwa kuBorodale musi wa8 Mbudzi neshamwari dzake nhatu dzinoti muzvina bhizimisi Ginimbi pamwe nedzimwe mbiri, imwe inobva kuMozambique neimwe inobva kuMalawi. Ndakamirira Studio 7 muHarare.